2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yeye dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chevanongorori vesarudzo vekuEuropean Union nhasi chiri kubudisa pachena zvachakawana muongororo yachakaita muZimbabwe muna Chikunguru. ZCTU inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechina zvisinei kuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nezuro vakaita musangano nenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare. Sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe riri kukurudzira vamwe varidzi vemakambani kuti vape vashandi imwe mari yavo yemihoro iri madhora eAmerica sezvo zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chevaongorori vesarudzo vekuEuropean Union icho chakange chiri muZimbabwe chichiona kufambiswa kwaiitwa sarudzo muna Chikunguru gore rino chinoti nhasi chichabudisa pachena zvachakawana muongororo iyi. Vachinyora padandemutande reTwitter, European Union yati zvayakawana musarudzo izvi zvichataurira vanhu vese kuMikkels Hotel nhasi nenguva dza10 mangwanani ano. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kunyatsoteerera zvichabuda mugwaro iri nekuti zvinobatsira nyika. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe maonero avo.
Vaongorori vesarudzo vane basa vakakosha nekuti vanopa chiremera kunyaya dzesarudzo, vanopa ongororo yekuti vanotaridzawo panenge pagonekwa, panenge paresveka, kuitira kuti nyika igone kuzosvika padanho rinenge richifadza nyika dzepasi rose. Iro donzvo rinoita kuti ukama hwenyika, ngatitore seZimbabwe nepasi rose, hunake huendeke kana ichinge yatsigirwa kuti yafambisa sarudzo nemazvo kubva kumashoko evaongorori.
European Union Observer Mission vakanga vachiongorora sarudzo dzemuna Chikunguru vanoti nhasi vari kubudisa zvavakawana pakuongorora sarudzo idzi. Zvichine basa here izvei vaMavhinga?
Hongu, zvine basa guru kwazvo kuti veEuropean Union vataure zvavakaona musarudzo dzemuna Chikunguru dzekuZimbabwe. Uyezve chinonyanya kukosha ndechekuti hurumende yeZimbabwe itee nzeve, iteerere kuti ndezvipi zviri kutaurwa, ndepapi pakapotswa, ndepapi pakagonekwa. Nekuti kana tichiona mamiriro ezveupfumi kana kuti kuvandurwa kwekudyidzana kweZimbabwe nepasi rose kunosimbiswa nekutevedza zvinenge zvakataurwa. Ngatirangarirei kuti European Union yanga yava nemakore ane chitsama isingatendedzwi kuongorora sarudzo. Saka mashoko aichitabuda iko zvino anokosha kuti zvionekwe kuti zviro kwazvo Zimbabwe yakaparura chikamu chitsva here kana kuti kwete, zvinongova zvenguva yakare. Nyanyeiwo zvichazotaurwa nehurumende yeZimbabwe kuti vanogamuchira here mashoko achatorwa neEuropean Union nhasi. Izvozvo zvakakosha zvikuru sei, zvinotaridza kuti nyika yakatarira kupi, iri kuenda kupi. Kana zveupfumi munyika zvakaita manyamamire nerongo zvinogona kugadzirika kana paine chiedza pamashoko anobva kuEuropean Union.
Vamwe vanogona kuti kana vakabudisa mashoko okuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka zvichabatsira chinyi iyo hurumende yava kutotonga?
Zvinobatsira kuitira ramangwana, ngatisa angarive kuti hurumende yava munangagwa ndiyo yakakoka nyika dzakawanda pasi rose nemamasangano akasiyana-siyana anosanganisira European Union kureva kuti naivowo vaitozvikoshesa kuti vanoda kuziva kuti vamwewo vepasi rose vari kuti kudii nemafambisirwo ezvinhu mukati mezimbabwe kureva kuti kana vakati pane pakapotseka hurumende yezimbabwe inenge ichifanira kuti iti tagamuchira tinogadzirisa nekuti sarudzo hadzina kupera negore ra2018 kune dzimwe sarudzo dzichatevera saka matambirirwo achaitwa mashoko anoturwa neeuropean union anotaridzawo kuti hurumende yedu yakazvipira here kutsiurwa kurumbidzwa kana kuudzwa zvimwewo nevepasi rose
imi muri nyanzvi munyaya dzokuongorora sarudzo munotarisira chinyi kubva kueuropean union observer mission
tinoona kuti european union observer mission haisi sangano ratingati ringaruma richifuridzira tinotarisira kuti vachataura chokwadi havarovimbwa vakaviga mupinyi kana pane pakaresheka nyanyei mhirizhonga yakaitika nekuridzwa kweputi nemauto musi wa1 yamavhuvhu pakafa vanhu vakapfurwa vanodarika vatanhatu nyaya iyoyo tinotarisa kuti ichataurwa zvakarewo pachitaridza kutsoropodzwa kwekuti hazvina kunaka zvakaitika tinotarisira kuti veeuropean union vachadonongorawo zvimwe zvavakaona zvinoshoreka kusanganisira mashandiro evanotepfenyura nawo muzimbabwe vakamirira divi rehurumende vanenge vakati kwati kwati nemusangano unotonga wezamupf zvese izvozvo tinoumba kuti zvichabudiswa pachena kuti zvigadziriswe kuitira mangwana kuitira kuti vanhu vasaramba vachichema chema kuti kone mhaka yei zimbabwe isati yasvika pachikero chakadzama chakarema chekuita konzero dzakachena dzisina mhirizhonga uyezve dziri dzejechetere dzisina kuti pane vanenge vachikweva vari kudivi rebato rinotonga
chii chingaitwe kuti vanoongorora zvesarudzo vatorwe nechiremerera uye kuti zvavanotaura zvishandiswe pakupindudza zvinenge zvaitika pasarudzo
chikuru chinofanira kuitwa pakutanga kuzvipira kwevatungamiri venyika yezimbabwe ndo chekutanga nekuti kana munhu ari nhini asingadi kutsiurwa hazvibetseri kuti chero ani akataura chero akamira pamusoro pegomo chinokosha ndechekuti utungamiri huti takazvipira kutsiurwa kugadziriswa kuudzwa pakanaka nepakaipa kwete kuti vanhu vanofunga kuti kuti zviendeke vanofanira kunge vachingorumbidzwa chete kubva richibuda kusvika richivira
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Nezuro mapurisa akarambidza sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kuratidzira kwarakaronga asi mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vaudza Studio 7 kuti nezuro ivo nevakuru vakuru vesangano ravo vakashanyira maguta mazhinji vachironga nezvekuratidzira mangwana china uye vanhu vari kuvaudza kuti kuratidzira uku kunofanira kuenderera mberi sezvo zvinhu zvakavaomera tabata vamutasa kuti tinzwisise nezvenyaya iyi
kuratidzira kwedu kuri kufamba zvakanaka pakuronga kwatiri kuita nezuro tanga tiri munzvimbo dzese dzatiri kuratidzira tiri kumasvingo kwamudhare kubulawayo muharare tichange tichienda zvekuchinhoi nekugweru taivako nezuro tichitaura nevashandi tichinzwisisa kuti zvinhu zvasvika pasi pakuronga kwedu tiri kuona kuti urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka chaizvo uye ruzhinji rwezimbabwe vadzidzi vana vezvikoro vanotengesa mumisika vari pamabasa nevakabuda mabasa vanhu vose nevagari vemunzvimbo dzatiri kufamba vari kukurudzira kwazvo kuti tienderere mberi nokuti vari kuti zvaitika neupfumi hwenyika hwaparadzwa kuvharwa kwezvitoro vari kutyira kuti zvikoro zvingavharwazve zvipatara hazvisina mushonga mafamasis ese haasina mishonga mizhinji uye mishoma iripo yava kudhura Saka tiri kuenderera mberi nechirongwa chema demonstrations edu.
Ko mapurisa zvari kuti hakuna kuratidzira kuchaitwa?
Tinoona kuti vari kuedza kuda kuvhiringidza. Vanozviziva iyo mapurisa kuti havana mvumo kana mutemo wavari kushandisa. Asi vari kuedza kutichidzira nekuvhiringidza vanhu kuti vasabude neuwandu. Saka tichaenda kumatare mangwanani ano, magweta edu achange ari kumatare. Tichitsvaka kuti matare atare mutemo wedare wekuti tienderere mberi. Tiri kuona kuti zviri kuitwa nemapurisa zvekunzi kune kolera hazvisirizvo chaizvo zvavari kumira nazvo, asi vari kungoedza chete kushandisa nyaya yekolera kuti varambidze vanhu kudemonstrata sezvaingoita kare munguva yaMugabe. Saka tiri kuona kuti hapana chachinja, nokuti mangwana chaiwo tiri kunzwa kuti kune magraduation kunana UZ, kune magraduation akasiyana siyana kumakoleji kwekutoendwa nemutungamiriri wenyika. Takaona zvezanupf kumbare ichiungana ichiita macelebrations. Tikaona mafestival akasiyana siyana ari kuitwa muHarare. Vanhu vari kungoungana vachitenderwa nemapurisa kuungana, asi iyedu iyi demonstration ndoyakuda kurambidzwa. Isu hatisi kuunganidza vanhu kuzodya sezvetiri kuona vamwe vachiungana vachiita. Vanhu vedu havabata nemaoko, vanhu vedu ndo vagara vachipinda mudhorobha. Saka hatina umwe munhu watiri kutora kunze kweHarare achapinda mudhorobha. Saka tiri kuona kuti hazvina maturo, vari kungoedza bedzi kutyityidzira nokuvhiringidza urongwa hwedu. Saka tiri kuenderera mberi sezviri kutaura vagari vemuHarare.
Ndanzwa muchiti muri kuenda kumatare edzimhosva. Saka kana dare redzimhosva rikatonga kuti musaenderera mberi, moita sei ipo pasara zuva rimwe chete?
Hatifungi kuti ringatonga saizvozvo tichitarira zvinhu zvizhinji zviri kuitika. Tiri kuongorora tichiona kuti magweta edu ari kuti hazvingakwanisike kuti ritonge saizvozvo. Kana rikatonga saizvozvo, zviri kuonesa kuti hapana chatichachinja, uye vanenge vachizvikanganisa vega vari kutonga, nokuti vanenge vachirakidza nyika yese kuti bumbiro remutemo harishande muno, uye mutemo wacho unoshanda zvakasiyana siyana maringe nokuti ndiwani uye unobva kubato ripi uye munoita nezvechii. Saka izvozvo tinoona kuti zvinoanyadzisa zvakanyanyisa. Uyezve tine chivimbo chekuti kunyange vatongi vari mumatare edzimhosva nemumatare edu, makoti edu, vari kunzwisisa zviri kuitika uye vari kuonawo vari kurarama vari munyika. Handifungi kuti pane ungada kutyora bumbiro remutemo nokuda kufadza vamwe. Asi kana izvozvo zvaramba, kana vakatonga against us, tichagara pasi tichiongorora todii. Tine nzira mbiri.
Nzira dzamuri kutaura idzi ndedzipi?
Yekutanga ndeyekuti hakuna freedom inouya zviri nyore. Saka tinongoenderera mberi kunyange paine judgment yavo. Yechipiri ndeyekuti tinogona kuti kana vati havasi kuda vanhu mutaundi, then tochiita national shutdown, toti vanhu ngavagare kudzimba, yoita stay away. Tiri kuwirirana navanhu vakasiyana siyana vari kuti chero chamataura tinoita. Saka tinenge taa kuti hurumende ndiyo yaita kuti nyika imire kufambira mberi vanhu vogara kudzimba.
Saka pari zvino muri kutaurira vashandi kuti kuratidzirira kuri kuenderera mberi mangwana?
Kuratidzira kuri kuenderera mberi nezuro tatiri kwese kwese tichitaura nevashandi uye vagari vemuHarare nezuro nenhasi. Tinenge tine maroad shows mavagari vemuHarare, vemubulawayo, kumasvingo, kugwero, kuchinoi vari kutienderera mberi. Zvinhu zvacho hazvisi kumirawo kuipa. Zvatenderera mberi kuipa. Mastoro mashops mazhinji anga avhara nezuro, mafamasi akavhara. Uyezve zvataurwa nehurumende zvekuti vakudaisa maprice control nemamonitor, takambozviona zvichiitwa kubva 2005-2006, tikazviona zvichidonhedza ikonomi muna 2008, zvichatoita kuti zvinhu zviite wese. Saka hapana kuti tingamira kusvika hurumende yabvuma kuti tigare pasi tigadzirise nyaya iyi.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Vanelson Chamisa nezuro vakaita musangano nenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare. mutauriri we MDC wa Jacob Mafume vanoti musangano uyu wanga wakanangana kuti vachamisa vaze nenhengo dzeparamende idzi zvinotarisirwa kunge zvichizoitwa mudare reparamende pamwe nezvimwe zvakakosha. Vamafume vanoti zvikuru zvakasungwa mumusangano uyu inyaya yekuti vadare ava vashande nemoyo wavo yose kumirira veruzhinji sezvo dare reparamende riri nzvimbo yakazvimiririra munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanotiwo vachamisa vakakurudzira nhengo dzebato ravo idziri muparamende idzi kuti dziite zvadzakasarudzirwa neveruzhinji. Imwe yenyaya yavanoti yakakurukurwa inyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi vachiti mushonga yekurapa dambudziko iri inongobva kuna vachamisa chete. Vachiti hurumende inofanirwa kuvacherechedza kuburikidza nokusarudzwa kwavakaitwa neveruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navamafume naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musangano wedu kune vamiriri vedu vemuparamende nevavo vakabiririrwa zvavo vakasapinda muparamende waitwa presidendi vanga varipo vaadresa vachitaura nenyaya yeagenda yedu yemuparamende yekumiririra ruzhinji rweZimbabwe. Vacherechedza kuti parliament independent board yakazvimiririra hainei nekuti mutungamiri wenyika ndiani. Parliament inofanirwa kungoita basa rayo ichimirira vazhinji chero vatungamiri venyika vakachinja chero pane akabirira pari zvino. Vakurudzira mamembers eparliament kunge achimiririra veruzhinji vachidzokera kuruzhinji uye vachimiririra zvinodiwa neruzhinji.
Tinoonawo kuti nhengo dzenyu vakambobuda mudare reparamende mazuva apera vachiti havacherechedze kuti vamunangagwa ndiwo mutungamiri wenyika. Muri kureva here kuti izvi hazvichatarisirwi kuitwa?
Aiwaka, vamunyangagwa vanga vari mushanyi kuparamende, vanga vari vhizita, havazi memba yeparliament. Mamembers eparliamendi mamembers eparliamendi, saka zviri paparliamendi mamembers ayo kuti vagamuchire munhu anenge ashanya. Zvino kana munhu anouya achishanya auya aita chisimba musengabere, veparamende havangamiriri izvozvo zvemusengabere. Vanobuda vachimuratidzira kuti kutishanyira kwawaita hatina kufara nako. Vakasaramo vezanupiefu vaifara nazvo vakasara, asi parliamendi ibato rehurumende rakazvimirira rega rinotovhizitirwawo navamunangagwa nokuti havazi memba yeparliamendi. Ivo vakabvuta chisimba kuti vaite purezidendi ende vanga vauya kuparamendi kuti vaiudze kuti ndo zvirongwa zvavaida kuita. Zvirongwa zvacho hazvanga zvisingaterereki chionai chii chiripo ipapa pane zvabuda.
Totarisawo nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi, pane zvataurwa here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu izvi pamusangano iwoyu uye zvii zvasungwawo?
Takurukura zvikuru tikaona kuti vanuve vane zvavakakopa pasmart policy yedu, asi vari kuisa zvimwe zvakafanana nema2% zvanga zvisimo musmart policy medu. Vava kuuraya mari yenyika yavanga vachipa vanhu, vava kutora mari yanga iri mumabhanga evanhu, vava kudzinyirira vanhu veZimbabwe vachivatsimbirira nemataxes akawanda wanda. Taona kuti vatadza kutonga nyika, vatadza kupa vanhu fuel, vatadza kupa vanhu chingwa, vatadza kupa vanhu cooking oil, vatadza kuitonga nyika iya nekuti ikonomi hairi giki. Ikonomi kana uchiita zveumbavha vanhu havakupi mari dzavo, vanongochengeta mari dzavo kana kuti mari dzinoshayikwa munyika ende vekunze havauyi. Saka tataura isusu kuti nyika inoiyi inoda hurukuro, hurukuro dzekuti titaure pamusoro pekubiwa kwemavhoti. Tataura pamusoro pekubiwa mbiro mavhoti, totaura kuti toiita sei nyaya yeikonomi, toiita sei nyaya yelegitimacy 5-point plan yakataurwa naprezidendi Chamisa. Vari kufanirwa kugara pasi naprezidendi Chamisa kuti tinge tichiinda mberi, otherwise nyika haina kwainoenda kana vakaramba vachiita musengabere wechisimba kudai.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano Re National Mine Workers Union of Zimbabwe riri kukurudzira vamwe varidzi vemakambani kuti vape vashandi imwe mari yavo yemihoro iri madhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyika. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye zvimwe zvakaita sezvekudya nemafuta ekufambisa dzimotikari zvichinetsa kuwana. Vashandi vanotiwo vari kuda kuwedzerwa mari kunyangwa hazvo vakuru vemakambani vari kuti havasi kukwanisawo kuwana mari yekunze kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mukuru wekambani inochera goridhe yeMetalon Corporation vamuzi kumalo vakatombozivisa kuti vainge voda kuchinjana goridhe nemichina yekuchera chiwanikwa ichi nenyaya yekushaya mari yekunze. Metalon iri kuda kutenga michina iyi kubva kuSouth Africa nekuCanada. Vashandi vanotiwo vari kuda kuwedzerwa mari asi vakuru vemakambani vanoti naivo vakaomerwa nezvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodhana Sitole.
Izvo ndizvo zvavari kutaura vachitaura kuti vakusangana nemaproblems akadaro kuti simbe hadzisi kunyatsokutengwa. Pati tichitarisawo life yatiri kurarama kuti zvatatagara tichibhadhakwa zvakakwana here, zvagara zvisingaenderani. Like tikatarisa izvinhu zviri kuitika kuti nerate iripo iri kuitwa bhondi neisa rachoka kurati hatisina kana mari zvoti zvototifunga kuti mande ndiyo tichapora chii nemachinjiro ari kuita zvinhu. Saka kuti vataura zvakadaroka kwatiri handifungi kuti zvinhu zvinotifadza because tinosara nei.
Saka kana muchitambiriswa makambani mazhinji anokubhadharai sei? Vanokupai mari iri mumadhora maranzi kana kuti vanongoisawo mabhengu?
Mari inoiswa mumabhengi, yaiswa mumabhengi ka. Isu tichinzi mari yedu US US handiti ka, but kana enda kubhengi unomudzwa kuti ibhondi. Saka ndizvo zvinhu zviri fani izvo.
Mati magara pasi here nevakuru vemakambani ava kuti muze zvavari kutaura izvi kuti havasi kukwanisa kuwedzera vashandi mari?
Ya, tiri kutaura navo because vamwe vari kutaura kuti kwanzi inini zvamunogona kuita sevashandi vakataura kana nemaworkers committees mamwe makambani kuti ngatigarei tionesane because vanotaura language yekuti no chese ka takatarisana neproblem saka we have to share that love tese tichibenefit kuti kambani isavhara. Ndo language yavanovashandisa. Saka vataura kuti imimi sevashandi chionaiwo kuti tingabvisa papi kumaallowance here kana ndikusalary kana ndikupi. Saka isusu tiri kuti aiwa isu hatina mhinduro ipapo nekuti hatingazvisarudziri kuti auda kubvisisirwa zvakati. Isu chitoti zvati kupuwa zvacho hazvotikwanira asi tiri kutaura navo plus zvimwe zvati kutaura navo ndezvekuti makambani ka ngaataure nemabhank like mamwe vakuzviita zvavo kuti vashandi vana vachipuwa imwe percentage in US imwe in bond like for example vanamimwazi vari kuvashandi vakutopuwa izvozvo. Saka zvezviri nani zvakadaro dhani kuti bhondi wanzi wakora maus dollar wakubhengi onzi chi mabhondi oga bhondi racho kureitawo kwariri kuita zvichabetsiri mashopu mazhinji hachatoaccepti swipe hachaaccepti mabhondi kwaita kuda US dollar.
Makapedzisira kuwedzerwa mari dzirini?
chandiri kuyeuka nechekuti takapedzisira kukatigwa mari iyi because takatomboikatigwa like maplatinum companies akatombokata ma10% atakazodzoregwa ndofunga last year after 3 or more years akatiwa vakazodzosera kuti hanozvinhu zvinenge zvadini zvastabilize but vakufunga kubvisazvo haakuwedzegwa achinoti zvinhu zvinemba akudhara
vashandi vepasipasi mugodhi umo vanenge vachitambiriswa mari ivastori
mushandi wepasipasi mugodhi zvaanotambira $263 according to NEC rate
ko izvo zvinhu zvacho zvakamira sei ichokwadi here kuti hazvina kumira zvakanaka tichitarisa nyaya yemitengo yezvimwe zviri kutaurwa nevaridzi vemakambani
ya mitengo yanga yakambodzikira like ndikatarisa senhingirikeni seplatinum yanzi yakadzikira but ukaitarisa platinum chero chinzi yakadzikira ka haisi platinum yoga kapane about 7 minerals dziri muplatinum imomo kunyana goldi kunyana rhodium kunyana kopa kunyana panadium idzodzo dze dzakakwira sendidzodzo but ivanongotaura platinum yoga saka unoona kuti they are not being fair kana uchiti kwanzi platinum yoga yeti pane manhiga pane simbi dzakawanda dzirimo platinum imomo
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodhana Sithole vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mvemve kambo kanobva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata chevaiongorora sarudzo vekuEuropean Union nhasi chiri kubudisa pachena zvachakawana muongororo yakaitwa muZimbabwe muna Chikunguru. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti iri kuenderera mberi nokuratidzira kwayo nemusi wechina zvisinei kuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nezuro vakaita musangano nenhengo dzeparamende dzebato iri muHarare. Sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe riri kukurudzira vamwe varidzi vemakambani kuti vape vashandi imwe mari yavo yemihoro iri madhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.